Munoona vazulu, chekutanga chiripo inhau yekuti hakuna munhu, hakuna mutungamiri anobva pachigaro nenzira iyoyi anobva asina kumbobvira aitawo tunharo. Zvinototi zvinetse, anofanira kutomiramirawo achiita nharo. Ndoo kuti nhaurirano dzacho dzinge dzichiita kuti zvaanenge achida iye zvinge zvichizenge zvichigonangana kunge zvichitevedzwawo, nekuti haungonzi chibva wobva watobva nyange zvikawo masei. Ndosaka makazoona vana Laurent Gbagbo vakatozoita zviya zvekutozopindirwa nemauto, kwaakutozozvuviwa, kwaakukandirwa kwakadaroko. Ndinodayira kuti vamugada havadi kusvitswa pachinhano chakadaro, uye mauto haasi kudawo kuvasvitsa pachinhano chakadaro. Saka semunhu mukuruwo zvaigona kuvabatsira kuti mukutaurirana kwavari kuita kana zvinhu zvekusiya masimba vange vachisiya masimba mune zvakanaka. Nhau yekuti vamwe vari muLacoste faction vangade kuenda kumatunhu akasiyana-siyana eZANU-PF vachitaura nyaya yekuti paitwe mavote of no confidence ekuti vamugabe vasiye basa. Nderimwe gwara ravanokwanisa kuita, asi gwara iroro rinonetsera nyaya yekuti vakanzi vasiye basa kupati kwavo handi kunzi vasiye basa kuhurumende, nekuti kusarudzwa kwavo kumusangano wavo nekusarudzwa kwavo kuti vaive mukuru wehurumende kana kuti mukuru wenyika, zvinhu zviviri zvakatosiyana, hazvinyanyofambidzana zvazvo. Saka vanogona kuita izvozvo, asi handifungi kuti zvinonyanya kuvabatsira. Vakada kuti vaende kudare remakurukota, kudare reparamende, vanogona kuita izvozvo zvavo, asi vanenge vaakuita pachirungu inenge ichinzi risiki iyaya, nekuti zvinobuda ikoko zvikasatsigirana kana kuenderana nezvavanenge vachida ivo zvinenge zvatoparara.
Vanhu ava vachafa vakashanda vose zvakare here?
Apa paakutonetsa, ndakataura ine vazulu ndikati kana tatosvika kwatasvika ukuku ndo kunonzi kwamvura yacheka makumbo. Chakutariswa upo apa yagura muchato, yatonyaya yegupuro, yekuti gupuro rinofamba sei.